Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 28/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights raparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzerunyararo munyika. Vamwe varimi vorasikirwa nezvipfuyo nekuda kwekutenga chikafu chine muchetura. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa anoti ave kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira runyararo munyika akaungana paNational Arts Gallery muBulawayo Sondorino apo Zimbabwe Human Rights Association ZimRights yakaparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzerunyararo nekodzero dzevanhu rinonzi The Broken Calabash State of Peace Report 2023-2024. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana munyika kusanganisira yegugura hundi iyo yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kuMidlands neMatabeleland. Masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anogara achishora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu vachiti masangano aya anoudzwa zvekuita nevekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere.
Muguta reBulawayo isu seboka reZimbabwe Human Rights Association ZimRights tichitungamirirwa nema Peace Committee edu ekuMatabeleland nemasvingo takaparura gwaro regore rino rinonziro State of Peace Report rinonanganidza gore negore kuti isu senyika takamira papi nenhau yekuumba runyararo. Gwaro regore rino rinozikanwa nekuti iro The Broken Calabash The State of Peace Report.
Ndezvipi zvikurukuru zviri mugwaro iri?
Gwaro iri rinonanganidza kubudikidza nemakomiti atinoshanda nawo munzvimbo dzakasiyana-siyana kuti ndezvipi zviri kutadzisa vana veZimbabwe kugara zvakanaka uye ndedzipi nzira dzatingashande tese senyika kugadzirisa matambudziko iwaya.
Vakauya kumusangano uyu ndivanani?
Wakaunganirwawo nevanhu vakawanda zvikuru vanosanganisira vamiririri vemasangano akazvimirira ega, mamembers eZimRights anobva kumatimana enyika, vemasangano maindependent commissions anorwira anomiririra nekodzero dzevanhu, vatungamiriri vematunhu nemakomiti atinotiwo Peace Action Committees eZimRights akatungamirira basa rekunyorwa kwegwaro irori. Iri gwaro rinobuda gore negore. Rinoratova gore rechina akateedzana muchirongwa ichochi. Chinangwa chiri chekuti vanhu vakwanise kugarisana zvakanaka sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo pasina mhirizhonga kana bongozozo.
Saka zvamakaona imi ndezvipi mutsvakurudzo yamakaita?
Zvakaonekwa izvo kuti vanhu vazhinji vari kugunununa nemashandiro anoita ivava vanochengetedza mitemo
ne vanoona nezvekumiswa kwevanhu pamatare edzimosva. Saka zviri kutadzisa vanhu vazhinji kurarama murunyararo kana kuti murugare. Masangano akaita semapurisa, sematare edzimosva, masangano akaonekwa akakosha zvikuru mukuti vanhu vange vachirarama vakadziviririka uye vaine kudekara mumamana mavo.
Mune kurudziro here dzamunozosiya kuenda mberi zvinozofamba sei?
Tubasa redu semasangano akazvimirira ega nderekutora mashoko aya toaendesa kuna avo vane simba rekubatsira kuti marecommendations iwayo anga achifambira mberi. Isu sesangano rakazvimirira rega tine maround tables eduwo atitange tichiumba mumatii mana enyika anonyatsoongorora kuti pfungwa idzi kuti dzishandurwe dzikwanise kunge dzichiitika pane zvese zvekudiwa nevanhu izvi. Ndeipi roadmap yatingabude nayo?
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maidere vari parunare muHarare. Mumwe murimi akarasikirwa nemombe dzake sere kuUmguza kumateveleland mushure mekunge dzadya chikafu chakanga chine yuria chakanga atenga kune vanogadzira kudya kwezvipfuwo vekambani yeFiveet kuBulawayo achifunga kuti ndiko kudya kwemombe kwavanosungotenga nguva dzose. Muzvare Zodwa Dwe vakaudza Studio 7 kuti vave kufambira nyaya dzemuripo pakurasikirwa uku. Kambani yeFiveet inoti iri kuita tsvakurudzo pamusoro penyaya iyi. Mumwe murimisi anobatsira veruzhinji kuBulawayo vamandla Ngomo vakaudza Studio 7 kuti varimi vanofanira kungwarira kuchengetedza zvipfuwo zvavo zvikuru sezvo rino riri gore renzara rine mafuro mashoma. VaNgomo vanoti zvipfuwo zvinosvika kumamiriyoni maviri nematatu zvinogona kufa nenzara gore rino. Hurumende inoti iri kubatsira varimi nezvekudya zvezvipfuwo mumatunhu ari kumateveleland neMidlands sezvo kuriko kwakanyanyira kuwandira nzara. Anoita zvemitambo yemafirimu kusetsa vanhu nekutaura zvekurudziro Nigel Maritinho anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari kushanya muAmerica maakaita gungano rakakokerwa nesangano reYork Magic kuTexas svondo rakapera. Vakuru vekambani yeYork Magic vakaudza Studio 7 kuti vanhu anga ari mavhu nemarara kuzoona Nigel achiita zvidavado zvake. Tabata Nigel kuti tinzwe zvizhinji nezvake.
Ndakazotumidzwa mazidei sanda kushandisa akangogamuchirwa nevanhu after getting into kupinda mukomedi 2017 ndopakatanga rwendo rwacho ipapo until now.
Zvakatanga sei izvi kuti muti ndakuda kuita zvekusekesa vanhu izvi?
So pane zvimwe zvinhu zvaunenge wangogara uchinzwa mauri kuti inini ndiri munhu akadai. Ndikasvika pana vanhu vachitaura nyaya dzavo kakawanda ndinopedzisira ndakungotaura zviri kungosekesa vanhu, zviri kuvaraidza vanhu. Asi ndichikura handina kugona kunyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinhu chandinogona kutoita sebasa kana kutoitawo zvinenge zviri serious. So pakutanga kuzova nezvesocial media 2017 tandiri kuchechi tichigadzira musangano weEaster semayouth, ndobva tagadzira kavidhio katikagadzira tichitotraya kungokurudzirawo vanhu kuya kumusangano. But kavidhio kakabva katenderera kuna vanhu vakawanda. Ininiona ndatoshamiswa kuti vanhu vatonaidza neizvozvo, ngatiregai ndizame futi zvinhu. Tikawana same result iyoyo. Saka ndopa ndakabva ndatongoti izvi zvinhu ndinogona kupota ndichizviita but ndandisorowo kuchikoro hangu ndichitaya degree rangu reengineering time iyoyo. Saka on the side na ndangotanga kuita izvozvo, tagadzira page paFacebook, tagadzira account paYouTube, takungoita tichingodaro tichingoita kuri kungofara kungonakidzwa zvisina kana pfungwa yekuti mangwana ringazoita basa. Yeah.
Inoronde.
Yeah.
Iwe wandifundutsira waita degree reengineering.
Yes, electronic engineering.
Vakomana. Ko vanhu zvavanofunga kuti vanhu vemafirimu nemadrama nemaskita aya ndezvechirombe-rombe nemagitare. Mune makatoenda kuchikoro kwavakomana?
Ndini takambonyepedzerawo kudzidza mbichana. Yeah.
Saka manje vabereki, hama, shamwari vakati kudii vachiona mukomana achiti uko anomboenda kuchikoro achitoita degree rake asi uko akuita zvekunge zvekuekta ekta chii vakati kudii nazvezvo?
Saka maitiro andakazviita akaita kuti ndisanetseke stereki zvisakonzere mutauro ndeyekuti chekutanga chikoro handakumbobvira ndasiya. Inini chikoro changu ndaingozviitira ndakanyarara. Vachiono havo zvandiri kuposta posta vachingoti munhu ari kudii ari kunakidza. Chikoro ari kungoenda. Then pandakapedza chikoro ndanga ndakutoita kakuona kuti zvandikuitaizika izvi zvinenge zvine pfundudzo izvi. Asi handina kumbobvira ndakaita iri announcement zvakare kuti saka ini varume hama handisina zvimwe zvandichaita ndaakutosimbirira neizvozvi izvi.
Vakangoona zvaakuitika.
Ehe, kusvikirawo munongoziva kuti vabereki vedu pai pavanombotityira nekuda kutirambidza. Ndakazodzidza kuti hakusi kutivenga. Asi kunenge kuri kuti dzimwe nguva ari kutraya kufunga zvaanotoona kunge ndo zvakatinakira. Saka pavakatoona kuti munhu ari kutowana chouviri anenge atozomboshedzwawo kakati abhadhirwa kamari atitumirawo kamari havana kuzombobvunza kuti saka basa uchiri kutsvaga here iwe. No, maitikiro azvakatomboita iwayo.
Irwendo. Ngatichitarisai iro svondo ratiri kubuda iri. Timu rangu rese ndiri kungoona riri kungoposta posta vamwe vakati makaita seiko vanhu kuTexas baba?
Takangosangana tikatandara ngoma. Takangosangana tikatandara and zvechokwadi ya takava nemutambo muhombe. It was a very very big successful show. And tisingangoverengi chete nyaya yehuwandu hwevanhu vakauya. Kunyangwe mufaro wangu wangori pakati pevanhu zvisinei kuti ininiwo ndazoperforma zvakaita sei but just the fellowship yanga iri pakati pehama.
Vanoda kuona izvi zvamunoita izvi pasara munoita mabata YouTube pano tombokonai kumafacebook nekumwe kumwe kwakasiyana siyana vanokuwanai kupi?
Right, saka vakangotsvaga kuti the Flick Pastor whether pa Facebook, pa Instagram, pa X, I'm on Twitter, pa YouTube, vano wana basa iroro. So even vanenge vachida kuti contact for business, vano kwanisa kushandisa futi ma platforms iwayo. Ma messages edu, we do our best to make sure kuti pazuva tarisponda munhu wese atumira message atitsvaga. Haruda kutibata for any kind of work.
Uyo ange ari Nigel Maritinyu anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari parunare kuTexas neStudio 7. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa mudunhu reMashonaland Central anoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi nekutadza kukohwa zvakanaka pavarimi pane kupa kuti basa ridzikire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuamerica mashanu kana kuti US$5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti US$20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuamerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi.
Apa haichanyanyobuda semashutiro aita kare. Ezvo zvauchanyanyoitawo mari kana ari
kuema flows ndio chimbuzi no makadaroma flows ah ngatana nokufoka dzinezi zvisema utombachisa
madzimai vanoti zvinhu zvavo mazve kuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho Mumwe anozivikanwa nerebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora gumi chaiwo pazuva. Kushomeka kwevarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda. Mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura. Vachiwo dzimwe nguva vanobirwa. Chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde. Vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapinzwa muchirongwa chekurapwa. Mukuru weNAC mudunhu remazowe kumashonaland central Muzvari Mnesi Madhombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge risabhadhare nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko. Mumwe akabatsirwa nechirongwa cheNAC ndimuzvari muchaneta anoti aita bonde risina kudzivirirwa. Zvekushambadzira zvepabonde kana kuti soliciting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu.
Torambidzwa nemutemo weZimbabwe chitore express kana kuti chitore direct inoratidza kunonzi kukwezesaisa kwekuti kwokuti unonyatsa uchibuda pachena uchinenditaizinza uchimira pastreet uchiita zvinhu zvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvinhu zvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndozvinorambisa inonzi story sighting iyayi. Sighting nekuita zvemabrothels zvokuti uneimba or something chiri kushandiswa nemasex workers for their work zvozvo zvinorambidzwa ndozvinhu zvakarambidzwa zviri express.
Uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore gumi nemasere zvisinei nekuti anenge abvuma here. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamiza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuru naamai Audrey Mupfumbu, avo vanoda kuzikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele, vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuPennsylvania, asi pari zvino vari kuvaka muzinda wavo kumusha wavanoti vachada kuzonozorora kana vachinge vaenda pamujirandigere. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Gogo Chihelele. Mungatitsananguriro kuti zvakamira sei pane zvirongwa zvamuri kuita kumusha kuZimbabwe.
Inini ndakauya 2000 ndaifarira kuona kubudirira kwakanga kwaita baba vangu. Baba vangu vakanga vari munhu aigona kuchengetedza mari. Inini ndikati nerimwe zuva mara akandikomborera ndodawo kuita sepasvika baba vangu. Saka pandakaona kamukana kekuya kuAmerica ndakatanga kudzidzira kuchengeta mari zvikuru sei kuita maatinoti pachirungu maround. Ndiwa ndakatanga kuita, ndo mamwe akandibatsira.
Pari zvino makavaka kupi uyezve zvamira sei?
Ndakatanga kuvaka imba kunonzi kuTen World. Ndokwandaiti kana ndichinge ndachembera ndichanogara, asi zhira yacho yekusvika pamba road yacho yanga yakaipa zvekuti ndakati ndachembera ndingakwanisa kudrive pakadai. Zeni pane mushamwari yangu ainzi Omi akanga apedza kuvaka yake imba pandakapedza kuTen World, achibva ati Audrey ini ndakuvaka futi imba, yati shamwari tachembera. Zvanzi iwe ndiwachembera asi ini ndirikuvaka imwe. Zvakandipa shungu yekuti ndivake futi imwe. But nemakore andakanga ndanawo ndakanga ndabva kutena 6 years, ndikati shuwa ndingazvigona, asi nekuda kweshamwari yangu inonzi Omi akandiita kuti ndizvikwanise nekunamata zvese pamwe.
Makawanikwa muchiitenga nzvimbo yekuvaka kupi uyezve zvazviri nyore here kuti muvake kuZimbabwe imi muri kuno kuAmerica?
Pakutenga tendi ndo pakanyanya kutora time yakareba. Ndaide ndakavaka imba ndakaipedza kare, zvakanditorera makore anoita matatu ndichitsvaka kwekuti ndivakire. Nekuti ndaiti ndikawana kwandawana tendi ndinomwe mwana wangu aibva ati mama mosingoti sekuru vaingada kuti mugare ikoko. Sekuru vaigara kuGlendon, uku kwamawana uku handikufariri. Saka ndine vanhu vatatu vandoda kunyanyotenda, vandinonyanya kuda kutenda zvikuru. Kunoti Mr and Mrs Kelvin Masquela ndiye umwe aindibatsira kutsvaka mastendi, neumwe anonzi Teach Mulambo navagwiza. Vanhu 3 ivavava ndo vaindibatsira kutsvaka mastendi. Vaiti umwe wavo akatanga kuenda ndiKelvin nemudzimai wake vofarira tendi. Kwechiti Teach ende unoona kuti kwafarirwa kwakanaka here? Teach oti haakuiti. Vagwiza vaizoenda vobvuma kuti zvinoita saka kuti vawirira nevari 3 ndo zvakatora makore matatu.
Zvadaro zvakazotora nguva yakareba sei kuti muvake
tendi? Ndakazoiwana kunonzi kushawasha Hills 2021 April, but tendi iyi yaidhura, yaita 65,000. Inini cash ndakanga ndine 35,000. Ndikati kumanje imwe 30,000 ndichaiwanepi? Ndopandoda kuti kuita kwamwari kunoshamisa. Ndakaenda kubhengi ndichida 30,000, bhengi rikandinyima rikandipti tokupa 15,000. Ndikazokumbira umwe mukadzi ndiakazondipa imwe 15,000 ichibva yakwana mari.
Tinoona makarindimura, aiwa imba yakanaka chaizvo, asi panga pasina here zvokubirwa kana zvimwe zvakadaro?
Ipapo ndopandoda kutenda mwari, because vakawanda vanondudza kuti ndakabirwa ndakabirwa. Ava vagwiza vakandiba batsira kuvaka imba ndivo vakatanga kundibatsira yeTen World. Ipapo ndimbotaura zvishoma, mai vangu vakanga vandiwanira stand kuTen World. Paita makore 10 ndisina chandaita, vakati mwana wangu oda kuti ndifere usina kuvaka imba. Ndikati mama, vanhu vari kubirwa mari, saka inini ndotya kuti ndichabirwa mari. Zvikanzi orait, ndoda kuti ndikupe munhu achakubatsira kuvaka imba, iyeye munhu kana aramba then woregera. Ndikati ndiani? Zvikanzi murume anoitwa vagwiza. Vagwiza ava vakaroora munin'ina wangu, ndiba munini vangu. Ndiva ndavataura navo vagwiza vakabvuma, vachibva vandivakira imba yekuTen World. Ikapera, yapera ndaona kuti kune makomba road aiti. Ndikazoaprocha 2021 tazwana sei ndasaka mukwanisa here kuvaka futi ii vakati aiwa ndinokwanisa vakatanga kundivakira yapera pasina kana 3 years
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Msanganya huye ndiri mu Washington.
Yashika nguwa ya kupinda mchirongwa upenyu wedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu wedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central. Muhurukuro yatiri kutarisa nzira dzavanoshandisa dzekukumbira nadzo mvura kuna Musiki. Munoreva here kuti kana dai makaita chivanhu ichochi chinokunda iyo ana El Nino nekushanduka kwemamiriro ekunzo? Nzira dzechirungu dzatinoonawo dzekunaisa mvura yavanoti muchirungu cloud seeding zvinhu zvamunoteverawo here sevanhu vatema? Zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vasabata zvinogona kunge zvichitadzisawo kunaya kwemvura nekuti tinonzwawo kuti vanhu vakabata-bata mvura inogona kusanaya?
Tinokurudzira vana veZimbabwe kunyanyisa kudini nevandotungamirira kuti ngavarege kuenda mumakomo matokumbira mvura vachinochemekera mireza mitsvuku. Mune midzimu yedu, mune mhondoro dzedu, mune madekeswa atikateya nehari dzatikateya nekuti dzago rakatera hari dzatikateya makomo dzatinoita kuti kunaite mhura tinenge takadzikudibira pasi dzakakudibira nomuromo izvozvi kupera kwemasvondo mairi takunodzikudibura idzodzi kusvikira mvura yatikuzoteya yapinda muzihari idzodzo. Saka tokurudzira vanhu kuti vapfeke muchivanhu chedu varege kupinda munhuo aaende totiwo vanonamata hongu vane kodzero dzavo dzekunamata ngavarege kuenda vachikanganisa midzimu redu nemasvikiro edu nemhondo dzedu mumakomo matinenge takateya chivanhu chedu. Izvozvo zvinozorambirwa nekuti mumakomo ndomune patotera mvura uyezve tikurudzirawo kuti kwasatemetemwe miti yakanyanya yachibatirwa nechiforest pressure yanyanyisa miti inoita kuti mvura ichitike.
Dzimwe nzira dzakumbira nadzo mvura kunze kwekubika doro ndedzipi Changamire?
Kune vedzisonde vanongati vemachechi vane pavo pavanoitawo napo pekukumbira mvura napo asi unongozivawo kubvira nakare mvura inopeterwa bondoro dzinogona kuione machiradzo nezvambwa zvekudya kuna mambo ndotakura ndoenda nazvo mudendemaro tonosiya imomo ini nzira yekuti tonokumbira nayo mvura. Asi zvinhu izvozvo zvinenge zvakaitwa namashizha matatu nemuhacha.
Topeta hedu chirongwa Changamire Nembire, doro ramabika iri ko pakuzorinwa apa vechidiki vanouyawo here vachizosangana nevechikuru apa kunwa doro iri?
Kwete tine mizera yatinotokoka kuti
kita kuenda kuno mwadoro niye ni wani wanenda wachini na mwoma afuwe kukumbira mbura iwe ndo mzera yato mbura ine kukumbirwa ni mwoma kumende kishiri kwa papa kutu ni wana wadika la mwaka zera
Manga makateera kuhurukuru ya taita na mambo nembire wa Clemens nembire veku Mount Darwin mchirongwa chedu upenyo wedu anokuweneka ene mufaro jini wenyu jonga kandemiri West Studio 7 ndibu Washington DC
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare shondo rinouya Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.